Chitaura mushure mekuratidzira kwaitwa muguta reHarare, mutungamiriri weMGC vaNelson Chamisa vati chinangwa chavo chikuru change chiri chekuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasiwo vakasarudzwa neruzhinji kutungamirira Zimbabwe musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Makavhoterani paupresident? Hamuna kuvhoterani paupresident? Hatisi kuzorwisana navamunangagwa nefuti nokuti futi hatibhilivhe mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyoyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira.
VaChamisa vatiwo kuratidzira kwanhasi inongovanzwisa chete, vakati kana matambudziko akatarisana nenyika akasagadziriswa, vana veZimbabwe vacharamba vachiratidzira mumigwagwa.
Iri demo inzwisa, inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo.
VaChamisa avo vanoti nhengo dzebato ravo dzasvitsa tsamba yenyunyuto kudare reparamende kusadak nekuafrica union vati matambudziko akadai sekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari, kushayikwa kwemari nemamwe matambudziko akatasana nenyika zvinopera chete kana munyika maita nhaurirano.
Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano vamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu varambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane hwakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika.
VaChamisa vati bato reZANU-PF harigoni kuendesa nyika mberi, vakatiwo vanoda kuti vanhu kusanganisira vashandi vehurumende vawane mihoro nemari yekunze uye mari dzemitero dzimwe dzibviswe.
Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo 2% yakumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutizwa varatidzira vaudze Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Chatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba vanga varipo pakuratidzira vachema chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, takumbodawo kugara zvakanaka wedu. Please ZANU-PF ngaisiyanewo nesu, vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Kuratidzira kwanhasi kwaitika muRunyararo, asi mapurisa nemotikari dzinomwaya mvura zvanga zvakadzvagwa mudhorobha. Kunyange hazvo bato irange richiratidza kubatana, mumwe mutevedzeri webato iri vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nemusi wemuvhuro vakasangana navamunangagwa vasveveredzwa nenhengo dzebato iri. Asi vamudzuri vanoti vakaenda kumusangano uyu senhengo yedare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Tinoshika, tinoshika, ere nai mambo, tinoshika, tinoshika, ere nai mambo, tinoshika.